This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu zvita 30, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Bazi rezveutano rekomekedza vakuru vakuru vezveutano matunhu ose emunyika kuti vawanire vashandi vakakosha mari dzekufambisa panguva icharamwa mabasa navana chiremba navana mukoti kutanga nemusi wechishanu.
Zimbabwe yotarisana nedambudziko rekushaya chikafu chinoikwanira.
Vakweguri vanoti zvinhu zviri kuvaomera muupenyu hwavo nepamusana pekushaya mari yekushandisa muzvinhu zvizhinji zvavanoda kuita muupenyu hwavo.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yanyorera vakuru vezveutano mumatunhu ose ari munyika ichivakomekedza kuti vagadzirire zvakasimba kuitira kuti mapazi ezveutano akakosha asavhiringidzwe nekuramwa mabasa kuri kuda kuitwa navana mukoti navana chiremba kutanga nemusi wechishanu. Mugwaro ranyorerwa vakuru ava nemunyori wezveutano Brigadier General Dr. Gerald Gwinji, hurumende inoti panofanirwa kuonekwa kuti vashandi vezveutano vavanirwa mari dzekufambisa kubva musiwandira 1 kusvika musiwandira 5. Dr. Gwinji vaudza vakuru vezveutano kuti vanoda kuudzwa nezvematanho ari kutorwa nevakuru vakuru ava pazuva roga roga.
Tsamba ya Dr. Gwinji inotevera mashoko avana mukoti navana chiremba avo vakati vakasapiwa mari dzavo zvita asati apera vari kupinda mukuratidzira. Hurumende iyo iri kunetsekana nekubhadhara vashandi vayo yakati ichapa vamwe vashandi mihoro yavo nemusi wa 5 ndira. Vamwe vashandi vakapiwa mihoro yavo nezuro. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumaprovincial medical officers nezvedivi ravo panyaya iyi uye kuti mari yekupa vashandi vehurumende vanoiwana kupi. Izvi zviri kuitika panguva iyo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari pazoro ravo kunyika dzekumabvazuva. Vakawanda vanoti vaMugabe havaifanira kuenda pazororo vachishandisa mari yenyika panguva iyo Zimbabwe iri kutambura nepamusana pekusamira zvakanaka kweupfumi.
Sangano revanofamba nemichovha rePassenger Association of Zimbabwe rinoti riri kukurudzira vanofamba nemabhazi pamwe nevatyairi kuti vaedze kutora matanho ekudzikisa uwandu hwetsaona dzinoitika mumigwagwa apo nyika yatarisana nezoro regoredzva. Mutungamiri wesangano iri vatafadzwa George Goliati vanoti zvakakosha zvikuru kuti vanofamba nemabhazi kana michovha vakurudzire vatyairi kuti vazorore kana vachinge vaona sevaneta pane kuvakurudzira kuti vamhanyise mabhazi kana dzimotokari kuitira kuti vakasike kusvika. Mapurisa anoti vanhu 21 vakafa, 41 vakakuvara kubva usiku hwekupinda muzororo reKisimusi kusvika musi weBoxing Day mutsaona dzemumigwagwa. Pavanhu vakafa ava, 10 vavo vanonzi vakafa musi mumwe chete musi wezororo reBoxing Day. Vagoleati vanoti vari kukurudzirawo kuti vatyairi vatevedzere mitemo yemumigwagwa vachiti vanodavira kuti mari dzefaindi dzakapasiswa neparamende svondo rapera dzichabatsira kudzikisa tsaona. Paramende yakatambira kuti mari dzinobhadhariswa vanenge vatyora mitemo yemumigwagwa dzikwidzwe uye vatyairi vanofanirwa kunge vachibva vangobhadhariswa mari pakarepo. asi vagole ati vanoti havaone danho iri richinyanyobatsira sezvo nyika isina mari uye vanhu vajaira zvechoko muhomwe.
Tikurudzira kuti vanhu vasipate pamugwangwa kana vanoita ngavature befu vazorore. Tikuti upenyu hunokosha nekuti mumwe nemumwe ndebreadwinner anoriritira mhuri. Mumwe nemumwe pane zvaanoita aidza mubereki kuvana nevana anamai ana baba anasekuru vaanochengeta nevana vacho. Vana vacho vachazoita kuti vakure vachimuona vatoendeswa kuchikoro kuti upenyu unogumira munzira unoita kuti vana vaite nherera vashaya variritiri. Tiri kuziva kuti iye zvino izvi tsaona dzawanda munzira. Chiri kukonzesa tsaona kusateerera mutemo yemumugwagwa chikatisi kuti kuvachairi fungaiwo mhuri dzenyu kana muri mugwagwa kuti mune vanhu vamunofanira kuzoriritira. Saka tisi kuti ngativei tine hanya neupenyu pamugwagwa.
Asika vagoleati, imiwo vanofamba nemichovha nedzimotokari ndimi munotokurudzira vatyairi dzimwe nguva kuti vamhanye mukasi kwekusvika kwamuri kuenda.
Zvatakuita sepassenger association muzimbabwe tanga tichidzidzisa vanhu kuti tisakurudzire vatyairi kuti mhanye nekuti tiri kuda kukasika kusvika nekuti imwe mugwagwa yedu yaipa yatinaye mazivano. Saka kufamba tichisvika kunenge kwakanaka tani kuti timhanye tosangana netsaona. Tiri kuti kumhanya hakusi kusvika. Tine slogan yedu yatinoti pore pore tinosvika chete.
Ko danho rakatorwa nedare reparamende rekudzika mafaindi nekwakwidza munoritambira seimi sevanhu vanofamba nedzimotokari?
Isusu kutambira kwedu zviri pairi. Tinogona kutambira sedanho rakanaka rekuti madhiraivha achengetedze mutemo pamugwagwa nekuti vanozotya kufaindiswa. Nevamwe zvavaipira nekuti vanoona kunge imari yakawanda kana kuti imari ichazoita kuti pave nenhaurirano pamapurisa nevachairi vemotikari vachiti haindokwanisa kupa izvi kuti hazizokonzerese here choko muhomwe.
Vanga vari mukuru wesangano revanofamba nemichovha rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa George Goliati vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Gurukota runoona nezvevechidiki nekuendeswa kweupfumi kuvatema vaPatrick Zhuwao vanoti vari kuda kumutsiridza chirongwa cheNational Youth Service izvo zvakonzera mutauro wakanyanya munyika. Mapato anopikisa akaita seMDC nePeople's Democratic Party anoti vaZhuwao vanoda kuzoshandisa vechidiki ava kumbunyikidza vanopikisa munguva yesarudzo. Masangano anorwira kodzero dzevanhu agara achigunun'unawo nezvechirongwa cheNational Youth Service achiti chinoshandiswa nebato reZANU-PF mukutyora kodzero dzevanhu. Asi vachitaura nezuro muHarare mushure mekupedza musangano nevesangano reNational Youth Service Association, vaZhuwao vakati pane vechidiki vanotosvika zviuru makumi masere vanogona kuunganidzwa voshandiswa mukumutsiridza upfumi hwenyika. Asi gweta vari chipangamazano musangano reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga vanoti zvoitwa navaZhuwao zvinotyisa uye zvakanangana nekuda kutyisidzira vanhu musarudzo dza-2018.
Zvinotaridza pachena kuti Minister Zhuwao havazive zvakakoshera nyika yeZimbabwe kana kuti zvinofanira kuti zvinge zvichiitwa pari zvino, nekuti chirongwa cheNational Youth Service zvinozivikanwa nemunhu wese kuti chakakundikana zvachose. Hachina pundu chaichakaunza kuvana veZimbabwe, chakaunza mhirizhonga nenyaya yekuti vana ava vaishandiswa zvakaipa vachiunzwa kunzi varove vabereki vari kudivi reZANU-PF, vasiri vanhu vanomirira nyika yeZimbabwe. Ndodambudziko guru ratinaro ratiri kuona richipada kudzoswa navaZhuwao, zvinhu zvisina kunaka.
Munotiwo kudii nevamwe vechidiki ava vanosvika zviuru gumi vanonzi vari kupiwa mari nehurumende vachisenza munzvimbo dzakasiyana siyana kunyanya mumaruwa?
Vanenge vachipiwa mari yei, vachishanda basa rei ravanonzi vanoita? Vana ivava vanenge vachitongoshandiswawo zvirongwa zvemusangano weZANU-PF, havasi kushandira hurumende. Ndo pamwe panofanira kuti paongororwe negurukota rezvemari vachinamisa kuti vanhu ivava vamiswe kupiwa mari kana vasikashandire hurumende. Iko zvino vanhu chaivo vanoshandira hurumende, vana chiremba vedu, varayiridzi vedu, vana mukoti vedu havasi kuwana mari iyo marriage po vanhu vanopuma vakarara vanongoziva kufundisa chibakera handizvo kuuraya nyika kuondonga nyika ngazviregedzwe
zvino kana poitwa zvakadai paine sarudzo dza 2018 dzichafamba sei semaonerenyu
uyu unongova mucherechedzo wezviri mberi kuti kana pakadaro vakaregwa vachiita izvi vanzvowo vakaregedzwa vachiunganidza vana vechidiki vachivaudza zvisiri zvavachiti national health service tikatarisira kuti panogona kuita mhirizhonga yakanyanya nekuti vana ivava kana vachinge vamwatototo kana vachinge vadzidziswa zvakaipa vanopinda mudzimba dzevanhu mumaruwa nemumadhorobha vachirova vabereki ndozvatinotya izvozvo kuti vanodzidziswa zvakaipa zvounza kuchikoro kwekodzero kwakanyanya panguva dzesarudzo dai zvamiswa pachiri pedo tapota
gweta vari chipanga mazano musangano rehuman rights watch vadewa mavinga vari parunare mujohannesburg south africa
Sangano revanogaya upfu reGrain Millers Association riri kuyambira kuti mitengo yeupfu nechibage ichakwira zvakanyanya mumazuva mashoma anotevera sezvo pasina kunyatsowirirana pakati pesangano iri nehurumende panyaya yekutengwa kwechibage kubva kunze kwenyika. Sangano iri rinoti harisi kukwanisa kupiwa mvumo negurukota rezvekurima vaJoseph Made kuti nhengo dzaro dzitenge chibage kunyika dzakaita seSouth Africa neBrazil. Sangano iri ranga richitenga chibage kuZambia asi riri kuti riri kukundikana kuti chipinde munyika kubva kuZambia nekuti marori ekutakura chibage ichi mashoma.
Sangano iri ratiwo Zambia yamira kutengesa chibage asi izvi hazvina kujeka nekuti sangano reMillers Association of Zambia chete ndiro rakapa kurudziro kuhurumende yenyika iyi kuti imise kutengesa chibage kunze. Asi gurukota rezvekurima munyika iyi vaGiven Lubinda vainge vati Zambia ine chibage chakawandisa icho inoda kutengesera kuZimbabwe. Hatina kukwanisa kutaura navaLubinda sezvo vadaira nharembozha yavo vati vanga vasiri kunzwa zvakanaka. VaMade havanawo kudaira nharembozha yavo kuti tinzwe divi ravo. Asi gurukota rinoona nezvegwara rehurumende vaSimon Kayamoyo avo vanonzi vakanyorwawo tsamba neGrain Millers Association of Zimbabwe vati havakwanisi kutaura pari zvino nekuti vari pazororo. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaPelekezela Mpoko havanawo kudaira nharembozha yavo. Mukozeya nyaya iyi tabata sachigaro weGrain Millers Association vatafadzwa Musarara kuti tinzwe kuti zvinhu zvakamira sei.
Tine dambudziko rekushomuka kwechibage chiverengera chibage chestrategic grain reserve chiri kuGMB chine varimi vanogaisa hupfu nevamwe vanoita zvezvipfuyo uyezve nevanobika doro. Saka tine dambudziko guru ratatarisana naro rekushomuka kwechibage. Izvi zviri kunyanya kukonzerwa kuda kwavamadi vari kuramba kutipa mapemiti ekuti tikwanise kuwana chibage kubva kusouth africa nekusouth america kunyanyisa nyika dzebrazil nedzeargentina. Hakasi kekutanga kuti titore chibage kunyika idzi takambozviita muno mugore ra1992 tikasvita in 2002. Dunhu rese resouthern and east africa riri kuita dambudziko rezuva yatingati drought yakonzeresa kuti gohwo rechibage munyika dzese risange richikwana kuti rikutise vanhu nezvipfuyo. So zvino nyika dzese dzinoita Malawi dzinoti Malawi, Namibia, South Africa dzakava neurongwa hwadzo hwadzakaita hwekuti dzikwanise kuona chibage kubva kusouth america. Pari zvino vari mushishi yekuita izvi. Asi muno muZimbabwe gurukota redu rezvekurima rakatinyima mapemiti ekuti tiunde chibage kubva kusouth america. Saka tane dambudziko razvo rekushomeka tati tizivise nyika kuti ndizvo zviri kuitira kuti mangwana kana dambudziko irazvo unge rasvika tisazopiwa mhosva yatisina nekuti isu mari iripo yekuti tiunze chibage kubva kuZambia, kubva kuBrazil, Argentina nechishoma nini kubva kusouth africa.
Chibage changa chichimbotengwa kuZambia zviri kufamba sei? Tiri kumbonzwa mune mamapepa manga muchiti Zambia haichatengese chibage, ichokwadi herecho?
Hurumende yeZambia ine chibage chayo chainochengetesa pasi peorganization inonzi Food Reserve Agent. Saka iyo yakaita mutemo musi wa28 November 28 mbudzi ichiti izvo haichakwanisa kupa vanhu chibage kuti vaburitse kunze kwenyika kana kupa vanhu chibage kuti vagaye hupfu vaburitse kunze kwenyika.
Sachigaro wesangano reGrain Millers Association vatafadzwa Musarara vari parunare muHarare.
Makateerera kunefenyuro yenyu ye Studio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemtande redu repa internet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi.
Sangano reAfrican Union rayambira kuti rinogona kutemera zvirango mapato anopikisa muBurundi kana achinge akundikana kupinda muhurukuro dzerunyararo dziri kuda kuitwa mwedzi unouya. African Union iri kuda kuti mativi ose ari kupikisana ataurirane kuitira kuti mirizhonga ipere munyika iyi. Mukuru weAfrican Union Commission amai Nkosazana Dlamini Zuma vati sangano ravo rinogona kutemera zvirango ani naani zvake anoita zvinovhiringidza nhaurirano dzemuBurundi. Vati izvi zvinosanganisira anoramba kutaura nemuyananisi kana zvikwata zvinorwisa vamwe zvine zvombo.
Vachuchisi vemudunhu rePennsylvania muAmerica vapomera mukuru murume ane mukurumbira Bill Cosby mhosva dzekuita zvepabonde nemumwe mudzimai muna 2004 mudzimai wacho asina kubvumirana naye. Nyaya iri kupomerwa Cosby ndeye mumwe mudzimai aishandira Temple University uye akaudza mapurisa kuti Cosby akamupa zvinodhaka ndokuita zvepabonde naye kumba kwake Cosby pedyo nePhiladelphia. Cosby uya ava nemakore makumi manomwe nemasere ekuberekwa ari kuramba mhosva iyi semarambiro aari kuita dzimwe mhosva achiti zvose zvaakaita ainge abvumirana nevakadzi ava. Apo gore ra2015 riri kupera mangwana, zvino hazvina kumira zvakanaka munyaya dzematongerwo enyika sezvo mune kupokana mukati memapato maviri makuru emunyika eZANU-PF neMDC inotungamirwa navamogeni tsvangirai. Ivan Chifera anotipa nyaya iyi.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti kurwira zvigaro pamwe nekudzingana kuri kuitika muZANU-PF pamwe nekudzingana nekupatsanuka kuri kuitikawo muMDC kwasiya veruzhinji vasina tarisiro munyaya dzematongerwo enyika. Vanoti izvi zvaita kuti bato reZANU-PF ritadze kugadzirisa nyaya dzeupfumi sezvo rave kupedza nguva richirwisana, ukuwo MDC ichitadza kuita basa rayo rekuona kuti hurumende yaita basa rayo nemazvo. Vanoongorora zvematongerwo enyika zvakare vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vanoti izvi zvasiya vanhu muZimbabwe vasina tarisiro kubva kuhurumende yeZANU-PF kana mapato anopikisa zvekutoti ndosake vave kuenda kumachechi.
Nhamo dzaita vanhu dzaita kuti vatange kwese kwese vachizama kutsvaka rubetsero. Zvino vakaenda kwavamakandiwa, vamakandiwa vanovaudza kuti gore rinouya chairo chairo unogona kunge wava nemba kana mota. Saka vanhu vanoenda ikoko vachiti zvimwe vangabetsereka. Zvimwe chetezvo nokuna vamagaya, vanhu vanomanya ikoko vachituturuka vachizama kuti zvimwe vangabatsirwa mumatambudziko ari kutandanisana navo.
Mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute vapetsairo yanya vanoti zviri kuitika muMDC zvinosuwisa uye zvinosiya veruzhinji vari pamhene nekuti hapana achavabatsira mukumanikidza hurumende yeZANU-PF kuti iite basa nemazvo.
Saka MDC inofanira kubvumira democratic discussion in its party, but the problem in MDC yekuti yakutokopera ZANU ende ukakopera bhuku redofu haupasi kana uri muchikoro. Kana uchitoda kutopasa uri muchikoro unofanira kukopera bhuku romunhu anogona, but MDC iri kukopera bhuku redofu.
Vanoti basa guru rebato rinopikisa kuona kuti hurumende yaita basa nemazvo uye veruzhinji vanofanira kudzamisa pfungwa dzavo pasarudzo dzinotevera.
Aiwa, vanofanira kutofunga chaizvo kuona kuti vanhu ava vanokwanisa kutimirira here, nokuti ikonomi yenyika haisi kudini, haina kwairi kuinda, asi ZANU yakapuwa masimba kutonga. Asiwo vanofanira kuiongorora kuti ZANU iri kutonga zvakanaka here. EMDC haisi kuita izvezvo. Paine kuita izvezvo inotodzinga vanhu muparlamenti vakaelekwa nokuti vaita madifferences. Yavadzinga yototi mumacities munana Harare, vanangurumani, munana Glenview, ZANU itopindai. ZANU yotoita maMP muHarare muya. Munoti kuita here ko?
Vaimbo wa gurukota rezvemari zvakare vave mutungamiri webato rePeople's Democratic Party uye vakadzingwa muMDC vatendai biti vanoti vana vemuZimbabwe havachina tarisiro zvekuti vave kuda utungamiri hutsva munyaya dzematongerwo enyika.
Our people are found in two places right now. In the church, tukuna matama zodikama. Tama vangeri even, vana pastor matutu vataizoti, zvikaranga zvaku kota my Bible. And ono zaamunu kano waku kota judge wakumana waku zia Bible. Because the average person can quote Mark, Luke, but ukono waku kota judge. So, what is this 1 to 10? What are ana Jephthah? It's a reflection of our Christ.
Vabiti vanoti mapata anopikisa munyika anofanira kukumbira ruregerero kubva kune veruzhinji nekuvarega vachitambura, uye vanoti izvi hazviitike zvakare kana mapata anopikisa akabatana kuti abvise hurumende yeZANU-PF pachigaro. Asi vamwewo vanoongorora zvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reZimbabwe Civic Education Trust kana kuti ZIMSET muzvare Gladys Shachwayo vanotiwo veruzhinji havafanira kumirira kubatsirwa panhamo dzavo nemapato ezvematongerwo enyika.
Ndinoona sokuti sezvizvarwa zveZimbabwe ngatisangomirirai mapolitical parties, ngatisangomirirai hurumende. Isusu tine agency yatinayo semacitizen, tine marights atinawo, tine maresponsibilities atinawo. Maresponsibilities mamwe atinawo ndeyekutoita kutaurira hurumende takatasana nenyadzi kuratidzira idzodzi nedzimwe nzira dzakasiyana siyana dzinobvumirwa nebumbiro remutemo redu kuti titaurire kuti hurumende zvinhu hazvisi kufamba. Izvi ndo zvavanofanira kunga vachiita.
Varuhanya vanoti dambudziko guru rawira nyika nderekusamira zvakanaka kweupfumi, uye izvi ndizvo zvinofanira kuti veruzhinji vachipindira panyaya dzekuti vanotungamirwa kana kutongwa sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuBritain vaArthur Gwagwa vanoti vari kushanda neveruzhinji kuchitungwidza kwaseke, uko vari kuedza kugadzirisa nzvimbo dzinotambira vechidiki. VaGwagwa vanoti vanoshanda nevagari vemunharaunda iyi, izvo zviri kuvabatsira kuti vaite ukama hwakanaka nevavari kushanda navo. Mavelas Mhlanganya uyo Studio 7 aita hurukuro navo kuti tinzwe zvavari kuita.
Chinhu chandakaona pakudzokera kwandoira kumusha ndezvekuti tinofanira kuitawo paduku patinokwanisa napo. Tikaona SouthStrive Masiwa vane zvavanoitira kuisa nherera kusikoro nekupa vana mascholarships nezvakadaro. Patichitora vatingoti vamasiwa vari kuita zvakanaka, vamasiwa vari kuita zvakanaka. Asi handifu kuti vamasiwa vari kutsvaka macheerleaders vanenge vaida kuti batisanawo navo nepaduku patinogona. Saino zvandakatanga kuita kuZimbabwe ndezvekuti kwandakakurira kwaseke ndakaona kuti vana nzvimbo dzavainyaya kutambira patikati mumasendiraini muya muya dzainge dzaka shata zvikuru, uye zvekuZimbabwe hakuna mapark nekuti land yese mafree urban space yataimbe tinayo tichikura yaakutanga kuvakwa dzimba, maillegal settlement. Hurumende inogona kutora land iyaya yoti yovaka dzimba. Saka zvandiri kuita ndiri kutsvaga open spaces dziya dziya tichidziimprova, kungave kutsvaira, kubisa marara, zvikwatikaona panenge paine uswa todyara uswa nemiti kuti tigadzire mapark nekuti vana vakwanisa kudi kutambira zvakanaka. Tagadzira tumapark tweyatweya taida kuzoona kuti vana vakwanise kuwana pekugara vachiita mahomework avo kana sei vari maboka maboka vachigara vachikwanisa kudi kukurukura nezvedzidzo nezvimwe kuona kuti vangakwanise sei kupundusa upenyu hwavo. Chechipiri chandanga ndichiita ndechekuti zvimwe ndikakwanawo kamari kaduku ndinotenga mabhora nesporting equipment, angavo mabhora ekutamba chaivo chaivo, mabasketball kana mabhora eamerican football. Ndoenda ikukumarain kwedu ikoko ndodzidzisa vana mitambo. Vamwe vacho vanotogona kuchinyatsoona kuti inga vanava inyanzvi, uyezve vanogona kutozove vari ana Moses Chingo vamangwana, ana George vamangwana.
Sei makafunga kuita zvakadai tichiona kuti mataura imi kuti makafunga kuti muende kunoshandira kunharaunda yamakazvarwa?
Ndakasenza kuno kumhiri kwemakungwa kwemakore akawanda. Ndakaona kuti ramangwana reZimbabwe riri maoko edu. Isusu tiri kugara kuno kudhayasipora nevari kugara kumusha, nekuti tikaregerera nyika yedu imimi sekuziva kwamunoita ndekuti izvo vamwe vanogona kuuya vachingosikotiyamura but ndonge vaona paine zvatiri kuita. Saka ndakaona kuti the best way yekukwanisa kuyamura nyika yako ndeyekuenda kwawakakurira nekwawakazvarirwa paduku duku paunogona.
Chizvarwa cheZimbabwe chiri muBritain vaArthur Gwagwa vachitaura vari kuBritain kwakare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa dambudziko rakatarisana nenyika rekushaya chibage. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei ma text message panamba inoti 001-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kutira kuti tigokufonerai.
Vatereri kuenderera mberi enderai mberi nekuti tumira mashoko muchishandisa WhatsApp yedu muchikwadza hamanisha mwari. Namba dzedu dze WhatsApp dzinoti idzo 001-202-465-0318. Namba dze WhatsApp zvakare 001-202-465-0318.
Nasi tine vatereri vakati wandei vatumira mashoko avo vachishandisa WhatsApp.
Kutanga ndinoda kukuhoresaiwa vana veZimbabwe. Ini ndinonzi Simba Rashinichazi ndiri kuno kuchimani mani. Ndinoda kukuzivisai vana veZimbabwe kuti vose maopposition parties vari muno muZimbabwe. Hapana chimwe chatingaita kuti tiwane rufununguko rwakanaka kunze kwekuti isusu tibatane maopposition parties. Kuti tiumbe chinhu chimwe tiputse bato riripo reudzvanyiriri. Ndapedza ndisina mazhinji ndinokushuwirai gore dzarakanaka zvizvarwa zveZimbabwe.
Kushara ndogara kuvhonda kuward 12 ndokwazisa hama dzangu dzekwamusuka ndichizokwanisa baonokistona chitongo my leader chauzeni. Nditi waindoti waende gore idzva ndapedza ndisina mushara.
Ndinoda mushara wose hama neshamwari wanasekumusuo hama neshamwari machinja wose hama neshamwari tiri happy new year. Tapinda tapinda chinjaiwe chinjaiwe.
Makadi makadi vashamarari vestudio 7 nendinoitwa Mushuro ndiri panyanyadzi. Ndinofara zvikuru nechirongwa chamunochipa chenhau dzakakwenenzverwa nhau dzinotiudza maringe nezviri kuitika mukati menyika yedu yeZimbabwe. Ndoda kufarisa baba vangu vachikara panyanyadza punichiti muwe negore zvarakanaka. Kuna mai chikara ndinoti panyanyadza ipapo ivai na 2016 yakanaka. Ndini umwe wemasivhu sevhenzi vasiri kunyatsofara. Hatisi kuziva kuti mari tinotambira riini, asi zvakadaro ndinoti Mwari ngatiropafadze nenyika yeZimbabwe. Ndatenda hangu
Nasikara saiwa Studio 7. Ini tinoitwa Irin Musoya. Ndiri muno muHarare. Ndinoda kumhoresa hama dzangu dzandinadzo pano dzinoti amai nababa Makaza, Bigi, Shamenti, Nofadzi. Neni ndichiti I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Maita basi.
Aiwa, tinotenda mose matitumira mashoko enyu pa WhatsApp. Chite enderera mberi muchiti tumira mamessages enyu pa WhatsApp.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare misoro yenhau dzanhasi.
Bazi rezveutano rokomekedza vakuru vakuru vezveutano mumatunhu ose enyika kuti vawanire vashandi vakakosha mari dzekufambisa panguva iri kutarisirwa kuramwa mabasa navana chiremba navana mukoti kutanga nemusi wechishanu.
Zimbabwe yotarisana nedambudziko rekushaya chikafu chinokwanira nyika.
Vakwegura vanoti vari kuomerwa neupenyu nepamusana pekushaya mari.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine sezvakare mangwana anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti muve neusiku hwakanaka.
Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Aiwa vateereri, tinokuonekai tichiti musare nemufaro. Anokuonekai ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Chris Gande namavelasi Mhlanganya uye munhau dzechirungu.